Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kurume 12/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Evans Zenenga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinogamuchira nyaya yekuti Sadhaki rwendo runo yatikasikei kuuya. Dzimwe nguva yaisvika svondo rinoitwa maelections, kasi isu tinoziva kuti election kuti izonzi yanga iri free and fair. Pane zvinoda kuongororwa nguva ichiripo.
Vaongorori vesarudzo veSADC vari munyika svondo rino voita misangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vatori venhau kumahofisi ehurumende emunhu mutapa.
Tatokatyamadzwawo nazvo chose zvaitika nhasi zvikuHarare Central Police Station. Kwanga kuine dare ranga richiitwa panga pachitongwa waJoseph Mloyi.
Mumwe mupurisa okandwa mujeri kwemazuva gumi mushure mekubatwa nemhosva yekutuka vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Atiko zvino ndapinda ndamuona ndataura naye kechinguva chidikidiki nekuti muchakawanda vanhu vauya kuzomuona, but anotaura kuti yes, adamburwa ruoko nechepachanza parista.
Mutambi weCapes United Hardlife Zirekwi okuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano revaongorori vesarudzo veSADC Electoral Advisory Council vaita misangano nevatori venhau Advocate Lishele Tohlani, nhasi vaita misangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare. Vatohlani nechikwata chavo vakapinda musangano nezuro kuzotanga kugadzira hwaro hwekuongorora sarudzo dzemunyika. Vaudza vatori venhau kuti vachashanya muZimbabwe kwevhiki rose, vachitaura navose vane chekuita nesarudzo, kusanganisa vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoongorora zvesarudzo, vatori venhau nevamwe. Vatohlani vati vanoda kuona kuti Zimbabwe yagadzirira zvakakwana here kuita sarudzo idzi dziri kutarisirwa pakati pachikunguru 31 nanyamavhuvhu 31 pazuva rinoziviswa nemutungamiri wenyika. Vati kana vapedza kuita ongororo yekuona kuti Zimbabwe yagadzirira here, vachanyora gwaro kumunyori mukuru weSADC kana kuti Executive Secretary Dr. Stehomena Lawrence Tax. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBricks Bomba.
Chinhu chatinogamuchira sevanhu vari kushandira kuti tinge tine sarudzo yakachena, sarudzo inobuditsa zvido zvevanhu pachaitwa maelections atotarisana nawai. Tinogamuchira nyaya yekuti SADC rwendo runo yatikasikei kuuya. Dzimwe nguva yaisvika svondo rinoitwa maelections, kasi isu tinoziva kuti election kuti izonzi yanga iri free and fair. Pane zvinoda kuongororwa nguva ichiripo maelections asati yaitwa, kwozoongororwawo zvimwe panenge pakuitwa maelections acho nekukaundwa kwemavotes, kwozoongororwa zvakare zvinoitika maelections apera, maresults aannounswa, ndokuti tizoti election yanga iri free and fair. Saka tinogamuchira kuuya kwaita SADC nguva iripo kudai. Chaakunyanya kudikanwa izvozvi ndechekuti vange vachikwanisa kutaura nevanhu vose vane chekuita nemaelections, vose vane mazwi anenge achida kuti ange achinzwika pane chekuita nesarudzo kuti inge iri sarudzo yakachena.
Asi pane zvamuri kuonawo zvii zvingade kuti zvinge zvichigadziriswa kana kukwenenzverwa pari zvino kuti pasaite mutauro pasarudzo idzi?
Chakanyanya kukosha iko zvino izvi inyaya yekuti iyaya yatingati intimidation kana kuti kushishidzirwa kwevanhu nyanyenyanye kumaruva. Ndo nyaya inoda kuti inge ichiongororwa. Pamaonero atiri kuita iko zvino izvi nemeseji dzatiri kunzwa dzichibva kune vatungamiri, nyanyenyanye vatungamiri vebato riri kutonga, dzatisiyanei pane zvavaisitaura kudhara. Vari kumhanya mhanya kumberi vachiita hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda zvakati. Chakanyanya kukosha ndechekuona kuti paground apa vanhu vari kuudzwa kuti kudii nemasabhuku avo nemachifu avo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda netrust africa vabriggs bomba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti sarudzo dzegore rino dzichange dzakaoma uye mapato anopikisa akasimba zvekuti anokwanisa kutobvisa bato riri kutonga reZANU-PF pachigaro. Asi dzinoti izvi hazvisi nyore nekuti mutemo wesarudzo inoomesera mapato aya pamwe nekupa mukana wakawanda wekukunda kubato reZANU-PF. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Kusvika svondo rapfuura pange pave nemapato anopikisa zana nemanomwe, asi nyanzvi idzi dzinoti mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance ndiwo wakasimba zvekuti unokwanisa kukunda musarudzo. Dzinotiwo mumwe mubatanidzwa wemapato anopikisa akaita seNational Patriotic Front, People's Rainbow Coalition, Coalition of Democrats nemamwe achaomesera ZANU-PF zvekuti kunyange ikakunda ichakunda nezvigaro zvishomanana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaitai madzivaidzi vanoti nekushanda kuri kuita mapato anopikisa, ZANU-PF ichaona chitsvuku pasarudzo dzegore rino.
Kuwanda kwavakaita vachakonzera division yemavotes, vachakonzeresa futi kuti iyo ZANU-PF isange ichanyanya kutora maconstituents akawanda nekuti vanhu vari munzvimbo dzavanogara vane vanhu vavakutodawo nechekudhara. Saka ndinovimba ZANU-PF this time aitori 3/4 of the constituencies.
Mukuru wemedia center vaNST Mudzengi vati mapato anopikisa zvikuru bato reMDCT akagara achiomesera ZANU-PF musarudzo uye rakatombokunda, asi vati chakanyanya kukosha mafambisirwo achaitwa sarudzo idzi.
Kana tichitarira rutsigiro runobva kuvanhu, ZANU-PF inokwikwirwa zvikuru kwazvo kunyanya sei neMDC Alliance. Zvekuti kufambiswa kusarudzo yaimwe nyaya ndosakei vemapato akazvimiririra nevamwevo vari kuti toda kuti pave nokuvandudzwa kwehwaro hwokufambiswa kusarudzo.
Vavekezela gumbo veZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti rwendo runo mapato anopikisa ane mukana mukuru wekukunda musarudzo, asi vati mukana uyu unoderedzwa nezvimwe zvakawanda zvakaita sekuti komisheni yesarudzo haina kuzvimirira. Vanotiwo kana mutemo wesarudzo nekuburitswa kwemashoko ikasavandudzwa zvichaderedza zvakanyanya mukana wekukunda kwemapato anopikisa.
Kuma opposing political parties aya, they are a real threat because of what we see them doing. But threat yao is neutralized by the system.
Vanotiwo nyaya yekushandisa madzishe mune zvematongerwo enyika inonzi iri kuitwa neZANU-PF kuburukidza nekupa vanhu chikafu, mbeu nezvimwe, imwe nzira yekubiridzira musarudzo. Mutungamiriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vakatoendesa mukuru wemadzishe vaFortune Charumbira kumatare mushure mokunge vati madzishe anotsigira ZANU-PF. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwemapato anopikisa kunotopa mukana wekubira zvakanyanya kubato reZANU-PF.
Saka ndinongoona kuti kana vachinge vawanda mapato vanenge vakungotsikana mapendekete vachinetsana pache zvavo, zvekuti ZANU-PF inokwanisa kutora mikana yekuti kana ichinge yabiridzira kana kuita zvimwe zvinhu zvisina maturo inenge yakungobata vamwe vemapolitical parties ivavo vongoti zvafamba zvakanaka, zvafamba zvakanaka.
Vatiwo mamwe mapato anopikisa anongove mbeva dzisina marisa, uye ZANU-PF haisi kutomboshaya hope. Vamunangagwa avo vakatora matomu muna mbudzi gore rapfuura zvichitevera kubviswa kwavarobert mugabe vari kuvimbisa sarudzo dzakachena uyewo vanoti nyika nemasangano epasi rese akasununguka kuzoongorora sarudzo idzi asi vamudzengi vanoti muromo hauzarirwe nerwizi uye vamirira kuona kuti sarudzo dzichange dzakachena here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa muHarare nhasi akanda mujeri kwemazuva gumi Sergeant Thompson Joseph Muloi vachivapomera mhosva yekutuka vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2016. Vanonzi vakataura mashoko ekuti vaive mutungamiriri munyika wemugore iri vaMugabe vainge vakwegura zvekutadza kutungamira nyika. Uye vakashorawo kuroora kwavo amai Grace Mugabe vachiti yaive pfambi. Mashoko aya anonzi akataurwa kukamba yemapurisa yeCranbourne Police Station. VaMuloi vanonzi vakatyora mutemo wePolice Act sezvo vakasvibisa zita remapurisa. Mapurisa ati vaMuloi vainge vakadhakwa. Mamwe mapurisa maviri, Sergeant Stanley Makunda uye Sergeant Amos Muchenjero, vapa uchapupu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Hongu Blessing, tatokacha mazwa wanazo chose zvaitika nhasi izvi kuHarare Central Police Station. Kwanga kuine dare ranga richiitwa panga pachitongwa waJoseph Muloi. Ndo kwanga kuchiitika trial yavo and nhasi ndo pazopiwa mutongo wanga wachiita trial wana Superintendent Makunike. Ndo wapa mutongo kuna waMuloi wokuti wagare mazuva 10 wakavharirwa after wabatwa vachinzwa vane mhosva yekunzi waka violator Police Act kunyanyanya paragraph 35 of the schedule of the Police Act.
Saka vanga vachimirirwa nemagweta apapa?
WaMuloi vanga vachimirirwa nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, wakomana wedu Jeremiah Bhamo naNobo Chinano ndo wanga wakavamirira pakatanga nyaya iyi. Wakazama kumiramira chose kuti aiwa padefense yavo kuti zvamuri kutaura izvi azvi aisi mhosva, asi mapurisa taona vainowo maonero avaita kapazo mpa mutongo inazi.
Saka muri kupikisa here mutongo?
Patapo taura nemagweta edu ana Jeremiah Bhamo naNobo Chinano vanga vachitaura nyaya yekuti vari kutotarisa mitemo kuti wanokupikisa wanopikisa sei, ndo zvavari kutoshanda nazvo kuti vaite appeal here, nekuti vari kuti izvi hazvina kukodzera izvi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuru yeHarare inoti iri kutuma mapurisa ekanzuru kuenda munogara vanhu kunotsvaka pombi dzemvura dzakaiswa zvisiri pamutemo kutora mvura yekanzuru. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru iri kurasikirwa nezvikamu zvemvura zvakachena 65 kubva muzana, uye vakatobata vamwe vanhu vakavabhadharisa mari yemvura yavakatora vakashandisa zvisiri pamutemo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vachideme kunzwisisa zviri kuitwa pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vanoita izvi vanowanika nguva dzose vanoita maillegal connections. Maillegal connections vanhu vanongoerekana aita illegal connection yake avaka paanenge avaka. Saka zvinhu zvatinogara tichibata mazuva ose, tinogara tichikurudzira vanhu mazuva ese kuti vasaite. Saka ii problem yagara iriko.
Munofunga kuti City Council yakarasikirwa nemari zvakadini?
Handingakwanisa hangu kukupai amaunt yemari yatarasikirwa nayo, asi chikuru ndechekuti kana vanhu vari kuba mvura imari yekanzuru iri kutorasika iyoyo.
Munofunga kuti ichadzorwa here mari yakarasika nenzira iyi?
Vamwe vatinenge tabata tinozovasenzesera kamutemo katina kekuti vabhadhare for a period yatenge tichisumudza ndiyo yakatanga kushandisa mvura.
Pane vamboti vadzora here imwe mari?
Varipo vatinobata vanotimbobhadhara.
Saka pombi dzose dzinotora mvura zvisiri pamutemo muchadini nadzo?
Ivo zvinotitori nemapurisa edu vanoramba vachifamba kunogara vanhu vachiona kuti nzvimbo dzine vanhu vakaisa mvura zvisiri pamutemo ndevapi, vachiita zvavanoita vachibva vapaka vatinombopa kuridziro dzekuti vanhu vese ava vange vachiitwa mudatabhesi rekanzuro. kana vaisa mbira bese kanzuru votanga kubhadhara mari kukanzuru.
Nyaya yacho yese iyi ichaenda kumaterezi mhosva here?
Aiwa, tikumboendesa vanhu ipapo apo kumaterezi mhosva. Vanhu vatoti tikangosvika togadzirisa vobhadhara mari dzavo dzavafanira kubhadhara dzemafaini nedzemailegal connection. Tova avharedzera maitimezi kana vakasedza mvura yakaona peta mwedzi obva vabhadhara mari dzavo idzodzo.
Avo vange vari mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 pm mazuva ose. Munotibata pa909 am uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vati Britain inofanira kunyatsobuda pachena nezvekuisirwa muchetura kwakaitwa mumwe aimbova musori weRussia pamwe nemwanasikana wake nevanofungidzirwa kuti vasori veRussia muBritain. Nyaya iyi yakonzera kusawirirana pakati penyika mbiri idzi. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kugara vakagadzirira chirwere cheListeriosis icho chiri kuramba chichiuraya vanhu vakawanda kuSouth Africa. Vanhu vanodarika 100 vafa nechirwere ichi munyika iyi uye chabatawo vanhu vanodarika churu. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vati parizvino utachiona hweListeria husati wabatwa muZimbabwe, asi vati bazi ravo rave kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi sezvo kazhinji chichizobatwa chakomba mumuviri. VaGwinji vanoti utachiona hunokonzera chirwere cheListeriosis huri kunyanya munyama dzinenge dzagara dzakagadzirwa dzamirira kudyiwa.
Chirwere ichi chinokonzerwa nehutachiona unokwanisa iko kupinda munyama dziya dzinenge dzakagadzirwa dzakaita sepoloni, mamwe masausage, marussian sausages nezvimwe zvakadero, macheese anenge ari soft aya nedzimwe hove dziya dzinenge dzakanzi dziri smoked dziyadziya.
VaGwinji vati nekuda kwokuti Zimbabwe inotenga nyama dzakadai kubva kunyika yeSouth Africa, vari kuongorora pamiganhu kuti zvikafu izvi zvisapinde muZimbabwe kusvika nyika yeSouth Africa yati hakusisina dambudziko reutachiona uhwu.
Zvamunongoziva tinounza zvimwe zvinhu bva kuSouth Africa zvinosanganisawo nyama idzodzo. Saka zvatichaita isu kutoona kuti pamabhodha pedu panosipinda nenyama idzodzo, vanhu vedu vePort Health vari kuongorora kuti nyama idzodzo dziri kupinda here. Kana vachidziona dzichisvika dzobva dzatomiswa kupindwa munyika muno. Izvi tichaita panyama dzinobva pafactory idzodzo dzakaidentifiwa inSouth Africa.
Nyanzvi munyaya dzechikafu, amai Olin Rukwesa Chimau vaudza Studio 7 kuti utachiona hweListeria hunonyanyowanikwa muvhu, mumvura, mumukaka nemumhuka. Amai Chimau vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti pavanorongedza chikafu munzvimbo dzinotonhorera vapatsanure zvikafu zvinodyiwa zvisina kubikwa nezvinodyiwa zvakabikwa kuitira kudzivirira kupararira kweutachiona uhwu.
zvakakoshawo zvekare kuti tigeze maoko, kugeza michero yedu nekugeza miriwo yedu.
Vatiwo kudzivirira chirwere ichi munyika, makambani anofanirwawo kuita utsanana vachigezawo mishina yavanoshandisa kugadzirisa chikafu sezvinotarisirwa nevezveutano. Nyanzvi mune zveutano dzinotiwo kana chirwere ichi chikapararira munyika, chinogona kuuraya vanhu vakawanda sezvo vana chiremba vakaramwa mabasa musi wa1 Kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya yemamiriro ezvinhu munyaya dzezveutano iyoyi, bazi rinoona nezvekufambiswa kwemabasa munyaya dzezveutano munyika reHealth Professions Authority rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara, uye varwere vari kudzokera kumba vasina kurapwa sezvo vana chiremba vachienderera mberi nekuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari. Bazi iri raratidza kushushikana nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara mushure mekushanyira Harare Hospital pari renyatwa nechitungwiza hospital nasi. Mtungamele Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weHealth Professions Authority amai Linda Nkala, avo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvaana chiremba nekuchimbidzika kuti vadzokere kumabasa.
Pane chimwe chipatara taona kuti outpatient yavo inorapwa vanhu vachidzokera kudzimba vanga vatovhara department iroro, kuitira kuti vangoconcentrata neavo vakaadmitwa vari kugara pachipatara nemaemergency cases chete. And then pane chimwe chipatara kune outbreak, you know, pane outbreak iripo yevana vari under 5 years nenyaya yebronchiolitis. Vakatovhara chipatara, wadhi yevana vadiki yakatovharwa. And nesituation yacho yemainfections iwayo anoda kunge achimanajwa zvakanyanya. Kuratidza kuti tiri kushushikana nazvo kuti saka vana ava vari kuwana kupi service, vari kurapwa kupi nechirwere chakadai icho chichi. And also nevamwe nezvirwere nevamwe mapatients in general kuzvirwere zvakangosiyana-siyana. And Bosco, pane chimwe chipatara tatosvika tikaona pane mabenches ari empty, kuri kuratidza kuti mapatients vari kuitwa tena uye vari kunzi vadzokere kudzimba. Saka tiri kushushikana kuti saka vanhu vari kuenda kunorapwa kupi kana kuzvipatara ikoko. Ndinoinwa kuti vanhu mapatients yedu vanoenda kumapublic hospitals, havana mari yekuti vakwanise kuenda kumaprivate nekuda kwekushayikwa kwemari.
Izvii zvamungataurira hurumende zvichitevera kushanya kwenyu uku, tichitarisawo zvamaona izvi zvamuri kutaura nezvazvo?
Taingokumbira kuti dai nyaya iyi yemadoctors yewolf yemadoctors yakurumiga yagadziriswa, kana dai vaikwanisa kumbosa novapa something chekuti at least vakwanise kudzokera kumabasa. Nekuti chiri kunyanyo nyunyuta nezvacho at the end of the day upenyu hwemapatients, nekuti panyaya yese iyi ivo ndivo vanenge vari patingati pareceiving end panyaya iyi. Saka dai zvaigoneka vagara pasi, solution yawanikwa nekukurumidzisa, nekuti situation yakadai hatingatarisira kuti ingaramba ichienderera even a day long asichaiti.
Amai Linda Nkala ndivo mutauriri webazi reHealth Professions Authority vanga vachitaura parunhare naMtungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mutambi wechikwata cheCapes United anovazve captain wechikwata ichi, Hardlife Zvirekwi, akuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari muHarare mangwanani anhasi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wechikwata ichi vaCuthbert Chitima.
Ichokwadi, aita tsaona mangwanani ano, ndinofunga chitazi mashoko razosvika kwatiri kuma7 kuti ndozvaitika 7 ndokubanda mhanya kuchipatara kuti tanosvika pachipatara ndokurambidzwa kupinda. Tichinzi aiwa nguva dzatiri munouya nguva dzevisiting dza 1-2 ndokudzoka 1-2 ndokuudzwa zvakare kuti unfortunately anga aendeswa kutheatre. Saka taigona chete kuzodzoka na5-6 hapana munhu anga achigona kutipa shoko rokuti kukwara kwaita kwakamira sei. Asi iko zvino ndapinda ndamuona ndataura naye kwechikuva chidiki diki nekuti muchakawanda vanhu vauya kuzomuona. But anotaura kuti yes, adamburwa ruoko nechepachanza parestup ndo padamburwa ruoko napo. Asi madoctors amuvimbisa kuti pakanga pangopora munhu anogona kutamba bhora zvakare. Zvakadaro isu sechikwata cheCapes United chokwadi chekuti tadzokera kumashure chaizvo kubva pane magadziriro atanga tichiita. Matambire anga achiita mukomana uyu gore rino ange achidifadza zvakanyanyisa nezuro takatamba mutambo. Anga ari man of the match achiratidza kuti ari kuda kutamba zvinodadisa gore rino. Asi chatinongoda kunamata ndechekuti arikadze zvakanaka. Tiri kutarisira kuti kuda patinozodzoka pachikamu chepiri muna July anogona kunge apora adzoka zvakare munhandare.
Saka pari zvino ari kuchipatara chipi?
Ari muchipatara cheparerenyatwa muward B1.
Mukuru wechikwata cheCapes United vaCuthbert Chitima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panhau dzemitambo idzodzo, chikwata cheZimbabwe cheMashevrons nhasi chapedza mitambo yacho yemugungano reGroup B chisina kukundwa. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chikwata cheMashevrons nhasi chaita mangange neScotland mushure mekunge zvikwata zviri izvi zvakanda maranzi mazana maviri negumi mabhora avo ese ekushandisa. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe neScotland dzave kuenda muSuper 6 stage dzisina kukundwa kana mumutambo mumwe chete pamitambo mina yemugungano reGroup B. Kuti isvike padanho iri, Zimbabwe yakarova Nepal, Afghanistan neHong Kong. Zimbabwe ndiyo yapedza iri pamusoro-soro mugungano iri, uyezve mapoints avawana mukuita mangange neScotland vari kuenda nawo muSuper 6 stage iyo iri kutanga musi wa15 kurume. Asi mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaSamson Muzarabani vanoti kwabva Zimbabwe yave nhoroondo, vachitivo chakakosha iko zvino kuti maChevrons abudirire kuenda kuWorld Cup.
Mitambo yasara ndo yakakosha kuti vakomana vanofanira kushinga tikwanise kubudirira pamitambo yasara.
Asi Zimbabwe nhasi haina kunyatsotamba zvakanaka zvekuti mutambi wavo abuda nemaranzi akawanda ndiCraig Ivan, uyo akanda maranzi makumi mashanu nemanomwe chete achiteverwa naBrandon Taylor uyo akwanisa maranzi makumi mana nemana. MaChevrons anofanira kuwedzera mwando kubva mumatambiro avaita nhasi kana vaine tarisiro yekuve chimwe chezvikwata zviviri zvichabudirira kuenda kuWorld Cup kubva muzvikwata zvitanhatu zvave muSuper 6. Makundano emaWorld Cup qualifiers ari kupera musi wa25 kurume. Zvichakadaro, chikwata cheDynamos chakarohwa 2-1 nemutare City Rovers muNational Sports Stadium nezuro mumutambo wavo wekugumisira wegadziriro yemakundano e-2018 Kasolaga Premier Soccer League. Dynamos iri kuvaka chikwata chitsva mushure mekurasikirwa nevatambi vakati wandei panguva yezororo nemhaka yekusabhadhara vashandi. Chikwata chine mukurumbira ichi chiri kutanga makundano emwaka uno vari kunze kwemusha apo vari kushanya kuBulawayo kunosangana neChicken Inn svondo rino. Mune mumwe mutambo wekuedzana masimba, Highlanders yakarova Masvingo United 1-0 vachigadzirira mutambo wavo wekutanga uyo vari kusangana nechipembere cheBlack Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Manheru anhasi na8pm tichakupai chirongwa cheLive Talk chatinotarisa zvinenge zvichiitika mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yedu yenhau dzanhasi tichibva tasvika kumagumo kwechirongwa. Vaongorori vesarudzo veSADAC vari munyika svondo rino voita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vatori venhau kumahofisi ehurumende yemunhu mutapa. Mumwe mupurisa wokandwa mujeri kwemazuva 10 mushure mekubatwa nemhosva yekutuka vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutambi weCapes United Hardlife Zvirekwi okuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga.
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 12 kumbimbi 2018 nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ah, ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayajengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa lise New York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations okunanza amalungelo abesifazana.
Abacha esiqintini seGwanda sebekhudazwe ukuthi bachiyane lomkhuba okuphatheka kudlakela lwezombusazwe.
Odokotela abasebenzela isibhedlela sikahulumende baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa lise New York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations wokuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni owe-62nd Commission on the Status of Women ovulwe ngokusemthethweni lamuhla. Abanye abakulo mkhosi iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezigoqela onkosikazi Sithembiso Nyoni, Mabel Chinmonoma kanye loMonica Mutswangwa, isiphathamandla se-MDCT unkosikazana Paulina Mpariwa kanye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo labo baphatheka kulo mhlangano. Ekhuluma lentatheli izindaba ngaphambilini kwalo mhlangano e-Ethiopia, unkosikazi Nyoni ubikwa wathi kuqakathekile ukuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni ngokubanika umhlaba, imota zokuhambisa, amanzi ahlanzekileyo lokunye okungabancedisa ukuqhuba amabhizimusi abo kuloku badingela imisebenzi nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza omunye waphatheka emhlanganweni ofanayo ngomnyaka odluleyo unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo ukuthi kuyini abakuphathela abesifazana ekhaya ngemva kwalomhlangano.
Kusemuntini ohabileyo njengomuntu ayevela kuobulayo ngithe ngivela khona le ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona kuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo, kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko, futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singamapolitician ngabangenisa kwenye i-training omumama bama-districts, ama-constituency ahlukeneyo. Bafundise ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababe-traina omama ukuthi benze osepa, benze ama-drinki, benze lo ngamakhekhanyana ukuthi bathengise, bazuze imali zokuzisapota bona. Abanye basikuthatha lokhu sebengo business woman ngoba sebethi bangenza okungamasepa kwabo bakuthwale baye kungenisa ezitolo besenzela ukuthi babe lezimali. Kuyafundiswa khona lezi zinto eziningi lo ngokuphatha imizi. Mina ngiyakuchathekela ngithwa beParliament ukuthi i-nutrition, ukudla okulomsoco, yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi.
eZimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano?
Ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayajengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu okunye futhi kuya ngabantu abahambileyo phela abantu bayaphonga ukukhethwa njengoba bayafuna emhlabeni lapha bayakhetha nje basike bazithulile khona le bangaze bakhuluma lutho sifanele ukuthi nxa sihambile khona le siyekhuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.
Lo Senator Tholakele Mahlangu Khumalo wakobulawayo sixoxela ekhona le kobulawayo.
Abacha esiqintini seGwanda sebekhudazwe ukuthi bachiyane lomkhuba wokuphatheka kudlakela lwezombusazwe ikakhulu kathesi kulungiselelwa ukhetho. Kubika uAlbert Ncube.
Ekhuluma labatha eGwanda umqondisi wenhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust iCYDT uNkosazana Chasisile Ndlovu. Ududlakelo solubonakala kuMDCT luyadanisa. UNkosazana Ndlovu uthi abatha kuzamele baphakame bazijola ukuthi abasozi bavume ukusetshenziswa ukuthaya uZulu ngesikhathi sokhetho. IZimbabwe ikhangelane lokhetho lonyaka njalo amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela lolukhetho. UNkosazana Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi udlakela kwezombusazwe selukuqalile kakhulu ku-MDCT.
Ndaba futhi sike sawubona kumidia emagezinanazileyo ukuthi abantu abatsha yibo abakade behamba phambili ezintweni zomsindo ohambelana nento zombangabantu. So kuqakathekile ukuthi singabantu abatsha sithi set our agenda ibe sibethiyazonomuntu okuthi waseyino to violence.
Iningi labatha kulomhlangano lifune ukwazi ukuthi kungani uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bathawe eBuyera lakobulawayo. Othakhulayo ebandla leMDCT ebona ngokuphathelane labafundi njalo efundela ukuba ligwetha uJabulani Ndlovu uthi abalandeli bakamakhuphe yibo baqala ukulwa emhlanganweni wakobulawayo kodwa uthi njengebandla bayalusola udlakela njalo abatha kumelanga bavume ukusetshenziswa kudlakela lwezombusazwe.
Bendithenge namapata yemuntu only for a day. So thina waseya ezamayouth we must like shun away from the violence at all costs. And any youth leke nginanzelele ukuthi the very same youth abasetshenziswayo abangasebenziyo like abasetshenziswayo te laba uya bethathwa besetha abantu bethathwa besethi disrupt amamitini.
UWellington Nare webandla le-PDP uthi abatsha kuzamele bangene labo kukhetho ukuze baphathe ingatsha zikahulumende.
Abantu abatsha sesisuka from kube ningabancedisa uba yilaba abafaka ama-posters uba yilaba abagijima besekela abantu abadala. Ezabantu abatsha sesiklayima sesifuna lezo zikhundla ezobukhansila ezobu-MP create ministry yabatsha ikhanisa lenhlo zabantu abatsha ayikhona le khona ekhuthela umuntu olupheleyo leminyaka ye-67.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ku-CYDT ukuthaza abatsha ukuthi bahambe bayehlola amabizo abo kuluhlu lwalabo ababhalisa ukuvota i-voters roll inspection lapho lolu hlelo luthelwa qala.
Kuyanini bakithi lizotheka amabizenu ku-voters roll lingahlali lizitshele ukuthi hayi andovele ngabhalisa nesilifundazo amakompyutha ayayenzakali ukuthi awele kanti kuzabhalisa yona le
inani labatha selibhalisele ukuvota lonyaka libikwa liphezulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kodwa amampofu uthi baqhubekela phambili bekhuthaza abatsha ukuyabhalisela ukuvota. Iningi labatha kulomhlangano liveze ukungazwisisi udaba lomanyano we-MDC Alliance njalo libuze ukuthi lamabandla akulomanyano azasebenza njani ngemva kokhetho. Abanye ngabathi lamabandla alakho ukubumba ibandla elilodwa ngemva kokhetho. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930 6065 15460, la ku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethenjiswe imali efika amabhiliyoni amathathu ngosomabhizimusi bakwamanye amazwe abalesifiso sokuzevula amankampani abo eZimbabwe. Ebhala kuphephandaba elidumileyo eMelika eleNew York Times izolo, uMnangagwa uthe eZimbabwe seliguqukile langena endleleni eya ekukhanyeni kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni nyakenye. Ngaleso sizathu uMnangagwa umeme abakwamanye amazwe ukuthi bazencedisa ukuvuselela umnotho welizwe, esithi inotho yabo izavikelwa ngazo zonke indlela nguhulumende. Nanku lo mthetho Indigenization and Economic Empowerment Act usuguquliwe. UMnangagwa kuvumile ukuthi ilizwe lisabhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala ukulondoloza amalungelo oluntu. Umongameli Mnangagwa ucele njalo amazwe ethesa eZimbabwe izijeziso afana lele Melika lele Bhilithane ukuthi ezesule lezi zijeziso. Sixhume incwethi yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngo-2013 Mugabe laye wayenze izithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million, ubani uzayenza lokhu. Wayetho nehamba eChina esitela ngama-megadeals awo eChina labo-Belarus labo-Russia. Ayikho into eyaphumayo khonapho. So I think sesithi njengamaZimbabwe sekumele sithembe ngokubona njengoTomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu vele kube thembisa into ezingacaciyo. So mina ngibona ngani ayizitori nje izifiso zikathemba lo amukela ezikhulunywa nje uMnangagwa.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa lanyakenye lapho uMnangagwa engena embusweni?
Ayeke ngithi kube lo tshintsho olumangalisayo, ngoba kuyahlupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi alokhu sehluleka ukusebenza. I-foreign currency la iyahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe balokhu bethwele nzima. Imali yakho eseZimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe eSouth Africa, iyatshelwa ukuthi umele uyi-aplayele. So ubunzima bulokhu bukhona. So nxangele i-economy sile amboni ukuthi zingathi solo tshintsho olunye singathi kumbe liyabambeka kumbe singathi iyakhanya, ngoba intengo zezinto zoku siya phezulu njalo zehle vele.
Uthi njalo uMnangagwa iZimbabwe esesikiyo iZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebe wahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi Mugabe kumele amele akwenzayo, ekhanye engathabanga ngokuthi Mugabe sibona elinye ibandla kumbe sozama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungatshengisiyo ukuthi ilungelo lobuntu liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.
UMnumzana Zenzele Ndebele yincwethi kwezombusazwe, sixoxela esekobulawayo.
Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela eZimbabwe bekhonona ngokungaphathwa kahle nguhulumende leholo elincane abalitholayo.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
Inkulungwane zabalimi besameleni esabelweni seMaharashtra kwele India abafole okwensuku eziyisithupha betshengisela behamba ngenyawo bafike esigodlweni salelo lizwe eMumbai ukuzokhonona lokucela ukuxolelwa kuzikweleta abalazwa emabhanga ngoba bezisasinda.
Kufe abantu abangamashumi amane engozini yokulumatha umlilo kwendizamtshina ethwala abantu kwele Bangladesh eKathmandu Airport. Isikhulumeli senkampani yalendizamtshina eBangla Airlines ithi lendizamtshina ibithwele abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71, iningi kuyizizalwane zaseBangladesh ileze Nepal.
Uhlangothi olubona ngokuqhutshwa kwezempila kahle eZimbabwe ole Health Professions Authority luthi isimo ezibhedlela siqhubeka sisibi ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngodokotela elizweni lonke jikelele ezibhedlela zikahulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Iziphathamandla zalolu hlangothi zethekelele ezibhedlela ezintathu eHarare namhla ezibalisa esePhararenyathwa eHarare Hospital leChitungwiza sicwayisisa umumo. Isikhulumeli salolu hlangothi sithi iqula lalolu hlangothi libone abantu abaningi abagoqela abantwana abehluleke ukuthola usizo lokwelatshwa ngoba odokotela bengekho. Uhulumende wazise ngempela viki ukuthi odokotela laba sebebuyelile emsebenzini ngemva kokuvumelana laye, kodwa bona bathi akunjalo njalo abekho ezibhedlela. Odokotela ezibhedlela zikahulumende baqale ukukhalala umsebenzi ekuqaliseni kwalinyanga bekhonona ngeholo abathi liphansi. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 kweBulawayo namhlanje luveze ukuba odokotela bakhangela izigulane ezigula kakhulu ezifakwe kuintensive care, ezinye zonke zikhangelwa ngabongi kuphela. Umnumzana Matthew Ndlovu olomntwana olaliswe esibhedlela sempilo ngomunye walabo abaxoxe leStudio 7.
Ngilomntwana ogulayo osempilo, ubonwa ngonesi kuphela, akabonwa ngodokotela.
Abongi lesikhulumi sempilo behlulekile ukuphendula imibuzo yeStudio 7 bethi kayibhalwe phansi, izaphendulwa ngolunye usuku. Unkosikazi Samukele Ncube isakhamuzi sakoBulawayo obeze ukuzobona isihlobo sakhe empilo uthi akula sizo abalutholayo esibhedlela sebeze becabanga ukuthatha isihlobo beyozongela endlini.
Strike lesa sikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi sezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela akabuyi ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele. Babe phongubagcina khona ngale le bhili lalo likhwela ngoba uyabe hlezi esibhedlela khona ngale.
Kusenjalo udokotela okokhansili wakoBulawayo umnumzana Edwin Sibanda uthi nxa abantwana bengadlalisa inhlabathi ehlangene lomquba wabantu kudala izibungwana kanye lomkhuhlane wesihudo. Uthe laloba kunjalo ukhansili ulusana lemikhuhlane yesihudo.
Nxa abantwana bethe badlalisa inhlabathi ehlangane lesiwe singathi ngumquba wabantu kule ngozi yokuthi amaqanda ama-worms angene emzimbeni yabo bawaginye ngaleyo ndlela abesechamisela ngaphakathi kwabo babe sebesiba lama-worms, yiyo indlela yokuqala. But lokho kuthatha isikhathi eside kodwa kuphinde kube le ngozi yokuthi balakho ukuthi babe lo mkhuhlane wesihudo. So ngalokho-ke ikhansili viki zonke iyathatha inani labantwana labadala ababegula umkhuhlane wesihudo. So sihlele siyikhangela lesiyiqaphele ngamehlo khozi, amanani lawa sibona ukuthi ayakhwela kumbe ayehla ngoba silezilinganiso ukuthi ayinxa esiyedlile lapha siphunyukile bese sithatha amacebo.
Indleko yezempilakahle iphezulu kakhulu ezibhedlela ezizimeleyo ezingekho ngaphansi kukahulumende njalo balutshwana abenelisa ukuya kwelatshwa kizo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Isisekelo sombuso webandla leMDCT sibikwazi sithi uNkosazana Thokozani Khube nguye omele athathe intambo zombuso kuze kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress ozakhetha kakutsha umkhokheli waleli bandla ngemva kokubhubha kobe ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuviga Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT liphakathi kwelitshe lembokodo ngokulandelwa kwesisekelo sombuso waso ngemva kokubhubha kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Loba kunjalo isisekelo sombuso walelo bandla sithi umsekeli wakhe unkosazana Khuphe nguye omele akhokhele aze abize i-Extraordinary Congress. Isimo simanzonzo ku-MDCT kuyaliwa kuluthuli inkokheli eyakhethwa ngumuyi ingasalandeli lelicele lesisekelo sombuso ilandela elinye icele elavela lanikeza uTsvangirai amandla okuzikhethela abasekeli osekudale ukubangisana loMakhuphe. Osezithi nguye olelungelo lokukhokhela iMDCT yena wadliwa kukhetho lweCongress umnumzana Nelson Chamisa wethule isinqumo esilakho ukuxotsha uMakhuphe ebandleni. UChamisa labanye bakhe babe nemihlangano eMathebeleland North eDethe leMathebeleland South ePlumtree ngempelaviki kodwa unkosazana Khuphe ubengekho. UZulu weZimbabwe ulemibono ehlukeneyo ngokwenzakala kuMDCT, abanye besekela uMakhuphe, abanye njalo besekela uChamisa kodwa umuntu wonke evumelana ukuthi udlakela olusebandleni leli kumele luphele. Abasekela uMakhuphe bathi kuyayangisa njalo ngendlela isimo esingakhona kunzima ukuthi bengathini. Umnumzana Limukani Baloyi uthi kubazwisa ubuhlungu okwenzakalayo ngoba bebekhangelele ukuthi uMakhuphe nguye olelungelo kodwa kwavele kwawonakala lapho kufakwa abanye abasekeli ababili.
Heyi umama sizobuhlungu ngoba umama besikhangelele ukuthi umama abambe into le. Ubaba uphambana izinto. UTsvangirai waphambana ngokufaka ama-president amathathu.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Gift Banda uchaze ukuba basebenza kuhle loMongameli Chamisa njalo udaba lukaNkosazana Khuphe lusahlafunwa zinkokheli.
UChamisa indlela akhokhele ngayo since ayithethe over kubaba uRichard Tsvangirai is late asilansolo ngakho masingakabikelwa ukuthi impumela yalokho kukhulumisana ngiyeke sibahambele phambili sibike ukuthi inkulumo zabo sezinga.
Isikhulumeli se-MDCT kobulawayo umnumzana Felix Mafa uchaze ukuba uyasuthiseka ngobukhokheli bukaChamisa ethi ungumuntu oqotho omncane njalo uthanda abantu bonke kungakhathalekile ukuba basuka kuphi kwelizwe. Ungezelele ethi umnumzana Chamisa ufuna umbuso wezabelo njalo uyasekela umbuso wenkosi yamaNdebele futhi kathandi izinto zobugwelegwele ufuna umphakathi ufeze amasiko. Ukuxabana lokuxokozela osokuthumbe ibandla le-MDCT sekuchiye iningi labantu lidideke ingqondo ngoba bebekhanyelele ukuba unkosazana Khuphe abuse njalo kuyiwe ekhethweni bemanyene ukuze bakhuphe ibandla elisembusweni. Ukuxabana okukuleli bandla kulakho ukuphazamisa impumela yokhetho uma inkokheli ze-MDCT zingehluleka ukukhumisana umlotha ngodaba lokuthi kulandelwe isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi ligqibe imidlalo yezibaya liphezulu kwengalane yesibaya sika Group B kumncintiswano weICC Cricket World Cup qualifiers ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leqembu leScotland emidlalweni oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lamuhla. Intehlo yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqede imidlalo yalo lilemiklomelo eyisikhombisa okulinani elilingana leliphethwe liqembu leScotland kodwa eleZimbabwe lihlezi phezu kwengalani ngoba lile net run rate engcono. Abafana beZimbabwe bale net run rate ye-1.35 ukuthi abeScotland bale net run rate ye-0.855. zombili iZimbabwe leScotland zizaqhubekela phambili ziye kusigaba esilandelayo somncintiswano esibizwa ngokuthi yiSuper Six ndawonye leqembu leAfghanistan lona eliqede imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu kusibaya sikaGroup B. Amaqembu aphumelele ukuyadlala kusigaba seSuper Six esuka kusibaya sikaGroup A ngabalisa eleWest Indies, eleIreland kanye leleUnited Arab Emirates. Njalo lawa maqembu azaxegwa lalawo aphumelele esuka kusibaya sikaGroup B kuthi ngemva kwale midlalo amabili azatholakala ele miklomelo eminingi azadibana kudingwa intshantshu. Ikanti yabe evele ezethole ilungelo lokuyadlala komncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzaqhutshelwa elizweni le-England lase-Wales ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association ngempela viki edluleyo iqhube umncintiswano wokulungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka. Njalo amaqembu anqobileyo ngabalisa eleNational University of Science and Technology kucelela besifazane kuthi kucelela besilisa kunqobe iqembu leHighlanders. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association William Maziro uthi lonyaka bakhangelele ukuba umdlalo wevolleyball uthuthuke kakhulu njengoba izikolo zemfundo yaphezulu lazo seziphatheka kumidlalo yabo.
Kusizini yalonyaka I'm glad ukuthi ma ukhangela silawo ama ngangikhala ngakho ukuthi siyafuna ama universities ethu siyafuna ama institutions ethu around us ukuthi ebe active so sikhangelele ukuthi bazabe bekhona sesimeleka bese eLupane State University lay site ukuthi lawa be join abanye bebekhanya bethembisa so sikhangelele ukuthi kube le competition ezwayo njalo sisibona ama community clubs ethu sivele silawo sisikhangela siyabona iHighlanders isiphendukile njalo ku league after a year's break so lokhu kuyasichaza kuyasikhuthaza ukuthi hayi umdlalo wevolleyball uyakhula.
Amaqembu aphatheke kumncintiswano wangempela viki kucelela besifazane ngabalisa eleNust eliphutshelisa endaweni yakuqala, eleHurricanes eliphutshelisa endaweni yesibili, eleLuveve High School kanye leleBulawayo Poly eliphutshelisa endaweni yesine. Kucelela besilisa iqembu laHighlanders liqedelisa endaweni yakuqala kuthi eleNust liqedelisa endaweni yesibili. Endaweni yesithathu kube leqembu leHurricanes, kuthi kwesine bekuleqembu leBulawayo Poly, endaweni yesihlanu bekuleqembu leMilton High School, kuthi eliqedele lisemsileni leLuveve High School. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Peta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Iqola elivela kweZimbabwe lisikhona pha eMelika eNew York emhlanganweni weUnited Nations okuthuthukisa amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni.
Abatsha esiqintini seGwanda sebexwayiswe ukuthi bachiyane lodlakela kundaba zombusazwe.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi.
Kwanele mthwakazo livalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.